Vachitaura mushure memusangano waitwa nekanzuru yavo kuziya nyaya iyi, vamafume vati faindi idzi dziri pamutemo uye kanzuru haigoni kudzideredza pasina kuvandudza mutemo. Asi vati vatora danho rekuti vatyairi vapiwe maawa matatu ekutsvaga faindi motokari dzavo dzisati dzatorwa nekanzuru.
Taona kuti charge chai chaiyo inofanirwa kubhadharwa pamhosva $50 yozoita $57 nenyaya yevat. Saka chaji iyo iyi ndoo yataa kuti munhu ngaapuwe kana akabhadhara mari iyi within 3 hours yekupuwa tiketi haachabhadhariswi claim charge ye $65. Saka vanhu vakungobhadhara $57 iyoyo claim yobva yabviswa obva abvumidzwa kuenda mberi nezvaanenge achiita. Kana tazoti akazogarawo akadarika 3 hours ndoo panozouya mamwe macharges.
Kanzuru yeHarare ichishanda nekambani yayo City Park inobhadharisa munhu faindi yemadhora $50 nemanomwe kuAmerica $57 kana achinge asina kubhadhara dhora rimwe chete rekuAmerica rekupaka motikari kweawa imwe chete, uye mari iyi inokwira kusvika pazana remadhora $32 US$132 kana motikari ikazotorwa nekuendeswa kumahofisi ekanzuru. Asi sachigaro rimwe sangano revagari reHarare Metropolitan Residence Forum AMREF vamavela Skumalo vati mari iyi yakawandisa uye vanhu vazhinji vakaomerwa munyika.
Sa $57 ndiri kutoda kutoseka pamuri kuti kuitsvaga pa 3 hours. Vangani vanokwanisa kuwana $57 pa 3 hours? Iyi mari yekuti dzimwe mhuri dzinotoda mwedzi mitatu kana mwedzi mitanhatu kuibata mari iyoyo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe muchairi wemuHarare vaGeoffrey Hiwayo.
Asi hatisi kuwirana pakupa 3 hours kwavaita, nekuti kuti uwane mari pa 3 hours panonetsa kuti uwane mari.
Vamafume vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika, nekudaro vave kuongorora nyaya iyi nechinangwa chekuvandudza mutemo kuti vaderedze faindi yacho.
Tichakonsulta mamotarist tapa instruction kufinance committee kuti muchinguva chidiki diki iite maprocesses ekuchinja mabudget edu, processes emutemo ekuchinja kuti tinge tichiwana mafigures anobva iwo kuva nenguva pfupi pfupi tobva tamaendisa kuministry obva vati tendera zvavanenge vachikwanisa kutitendera.
Vaenderera mberi vachiti mari inowanikwa neCity Park haipinde mubudget rekanzuru, asi vakati kambani iri kuita mabasa ekusimudzira guta akaita sekuvakiridza nhandare yeRufaro Stadium. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Associations vaRuben Akili vati izvi zvakanaka, asi vagari vanofanira kuziviswa.
Tingati mariro atiinawo ndeyekuti vagari vari kukandwa kure mukutongwa kwematunhu.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti mafaindi anodiwa nekanzuru yeHarare akawandisa, uyewo hapana chiri kuitwa nekanzuru kuti vanhu vawane pekupaka motikari dzavo zvakanaka.
Vanhu havana mari endi vanhu vese takutonya kuti ikonomi yedu payakamira iko zvino isikaisi. Hongu vanhu vanogona kunge vachipara mhosva idzodzo vanofanirwa kunge vachifaindwa, asi pane dambudziko rekuti vanhu havana mari.
Hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nekambani yekanzuru yeCity Park, uye masvondo maviri apfuura gurukota rezvemadhorobha nematunhu vaJulai Moyo vakaumba komiti yekuongorora kuti mari dziri kuwanikwa nekambani iyi dziri kufambiswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.